Mukuru Weekends Association of Zimbabwe Muzvare Junior Mavuvanoti gore rino ndiko kekutanga kuongorora mazamu pachena mazuva ese pakati pevhiki vakati vari kufadzwa nekuwanda kwevanhu vari kuuya kuzoongororwa.
Ndiri kufara nekuti madzimai ari kuuya. Ende noti madzimai chete, kunewo varume vari kuuya ende tinozvikurudzira kuti varumewo vauye kuzotariswa mazamu avo because havasi vakadzi chete vanoita breast cancer. Varumewo zvakare vanoita breast cancer.
Muzvare Mavhu vatiwo ishuwiro yavo kuti ongororo yemazamu iyi vaiite kunze kweguta reHarare sezvo makore ese iri kungoitirwa muHarare.
Hurongwa hausati hwaapo asi chidakadaka chedu kuti zvinge zvichidaro. Saka patinogara tichironga hurongwa hwedu hwemakore achateera ndinovimba kuti tichazviisa papa kuti tigozozviona kuti tinoenda sei kunzvimbo dziri kunze kwemaguta edu emuHarare. Tikanoita zvakadai kunze kweHarare ndezvekuti tinofanira kunga takataura nemahospitals nemaclinics nekuti patichaexamina vanhu vatinoona vaine malambo vatinoona vaine maproblems. Is Cancer Association hatizogona kuvabatsira. Tinenge takuda kuzova refer to the next stage.
Muzvare Abigail Tafirei avo vakwereta mari yekufambisa kuti vasvike kuCancer Center vanoti vari kufara nedanho ravatora rekuongororwa pamwe nekuwanikwa mazamu avo akanaka.
Zvekunotesta breast cancer zvakakosha zvikuru kumudzimai wese nekuti zvinotibatsira kuti vaita zvemahara pane kunobhadhara. Nokuti makosti acho anodhura, saka at least ukaenda unoitwa zvemahara zvakakosha kuti ugare uchiziva kuti zvakamira sei muutano hwako.
Mumwe mudzimai anga akamirira kuongororwa Mai Lilian Masuku vanoti vari kufara nekuwana mukana wokuongororwa pachena.
Ndau yakunoitwa breast cancer screening ndaona senoble idea because at least ndikagara ndichiziya pandiri zvine zviri nani. Ndosaka ndafunga kuya because vanoti early detection maybe inogona kusevha upenyu. Saka ndozvandaona kunge zviri izi kwandiri kuti ndiite.
Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko nekuongorora zvirongwa zvinoitwa neCancer Association of Zimbabwe vaLovemore Makurirofa vanoti vanhu vari kukoromoka vachiuya kuzoongororwa.
Vanhu vakawanda vari kuuya kuzoongororwa yatingati sisu kuitwa yatinoti pachirungu clinical breast examination, kuongororwa mazamu kuona kuti havangadaro vane breast cancer here. Saka tikatarira manhamba anouya gore rineri tichikombera nemamwe makore ose tinoona kuti gore rineri vari kuuya vakati wandei.
Gomarara repazamu riri kuuraya vakadzi vazhinji muZimbabwe sezvo vazhinji vachizoonekwa kuti vanaro risingacharapiki. Nyanzvi dzezvechirwere ichi dzinoti kukurumidza kuona chirwere ichi kunoita kuti vana chiremba vagone kuchirapa. Cancer Association of Zimbabwe inoti ichabuda neuwandu hwevanhu vakauya kuzoongororwa panopera chirongwa ichi. National Cancer Registry inoti zvikamu makumi masere kubva muzana zvechirwere ichi zvinopfuura maoko avo rinenge riri gomarara rinenge ratodzika midzi uye ronetsa kurapika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.